A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, July the 8th, 2021. And I'm Marvelous Nhlanganyawe, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
And I'm your host, Sithandekile Mhlanga. Today, you'll be looking at a variety of issues, starting with COVID-19. News cases are going up every day, according to the Minister of Health, seeing that so far Zimbabwe has 60,227 cases, which were recorded since the outbreak, the beginning of the outbreak in March last year. However, there are 42,330 recoveries and 1,973 deaths.
And today, Sandakile, we have 819,000 people in 58 who have been vaccinated against COVID-19. And we've also seen today Zimbabwe receiving a batch of COVID-19 vaccines from China, which are supposed to alleviate the shortage in the country, because we've seen in different areas people lining up for the vaccine and not being able to access it.
Yes, and we did speak to the informal traders in Bulawayo, who also have their own program targeted for them to vaccinate. And they are also saying in some centers the vaccines ran out. So this will be some welcome news to most centers, and not just Bulawayo. Throughout the country, there is a shortage of vaccines, according to people who stay in those areas, especially the first dose. And the second dose, some people say they have to travel far to access it, meaning if there was the first dose and second dose in areas close to where the people are, then the vaccination program would even be more successful. And talking of the vendors, we are hoping we'll get some informal traders to talk to, who will shed the light on what's going on, because they've been saying they could be super spreaders too, since most people buy from them and they don't have time to go and vaccinate in areas that are very far away. So they would rather have the vaccination program coming from them. And this is happening as the government is saying these cases are rising every day. We saw that just yesterday and one day with 2,264 new cases and 34 deaths.
Yes, sir. And we've seen that the government and the Minister of Health has also identified some areas in the country that they say are hotspots, where they're actually telling people to be very aware and to exercise, wearing masks, social distancing, and washing of hands. And those are Kariba, Chidamoyo, Karoi, Chinoi, that's in Mashonaland West, Mazowe, that's Mash Central, and we also look at Seke, Mutoko, Shirezi, Mashingo, all those areas have been classified as hotspots. And we also look at Ikulumane, Emakandeni in Bulawayo, and also Harare itself and Kwekwe, where we saw the Minister of Health actually extending the lockdown in Kwekwe in the Midlands, because they said that was one of the biggest hotspots in the country.
Yes, and just the new cases alone, we see now the most cities are getting, provinces rather, getting above 100 new cases. And we see that in Bulawayo yesterday, they recorded 122 cases, but we're rather going with 336 cases, and Mash West leading with 401 cases, meaning that's what's contributing to the daily high cases that are rising in the country. Yebo ke mavelasi kulabo ke abasanda ukusixhuma kathesi, sikuhlelo ke le live talk, i women's round table, lapho ke siyabe sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19, sikhangela ikakhulu okukhathaza abesifazane ngalesi isikhathi igcikwane le-COVID-19, lo mkhuhlane we-COVID-19 usidlawubhedu elizweni. Siyabona ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi selokhu waqhamukayo umkhuhlane lo usewahlasela abantu abedlula 60,227, kwathi wabulala asebezafika-ke inkulungwane ezimbili 1973 kodwa siyanazela ukuthi lokhu akutsho ukuthi-ke bayi 60,000 abathwelela umkhuhlane kulaba yi 42,000 yebo phela amachumi azinkulungwane ezedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,330 asebasilayo kulo umkhuhlane sikhangele futhi ukuthi kulo hlelo oluqhubekayo olusaqhubekayo olukahulumende olokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane i-vaccination njalo sikhuluma nje sokuhlatshwe abedlula inkulungwane eziyisitshiya kalombini amakhulu enkulungwane lezo i-819,058 abasebeyamukele lo mjovo sinanzelela njalo ukuthi ngesuku ngesuku lokhu liqansa inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngoba izolo nje ugatsha lwezempilakahle luthe sebedlule inkulungwane ezimbili abahlaselwe yilo mkhuhlane i-2,264 ama-new cases wabulala-ke abangamachumi amathathu lane i-34 ngikho-ke uhulumende uyaxwayisa kakhulu abantu ukuthi belalele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane sibona ukuthi kule ndawo kuthiwa ama-hotspots lapho odla khona kakhulu ubhedu njalo sisizwa njalo ukuthi namhla uhulumende wamukele amanye amajekiseni njalo edlula-ke izigidi ezimbili 2 million wona lawa kuthiwa ngama-vaccines ngoba iningi belikhala ngokuthi ayasilela endaweni eziningi abantu bathi akwasifici-ke eyokuqala leyi-first dose ukuthi le yesibili betshela ukuthi baye kude ukuze beyifinyelele lapho abangenelisiyo khona ngoba kudinga ukuthi begade ikakhulu emaphandleni ngesikhathi kuvunyelwa ibhasi zenkampani yezuqo kuphela nemijova yakhona manje abanye bathi abakwenelisi lokho ngakho uhulumende ulethani ama-vaccines amaningi endaweni eziningi bemukele lowo mjovo yebo-ke mavelas
Yes, sa kune avo vachangobva kuchita muchirongwa chedu tino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi tichange tichitarisai chinyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisai chikuti nhasi hurumende yazivisa iyo kuti yawanikwa ichitambira nhomba dzecovid-19 dzinosvika idzo 2 million kubva kuchina saka taona gurukota rezveutano vakonstantino chiwenga uyezve nevamwe vavo vemuhurumende vachienda kunhandare yeairport vachinotambira nhomba idzodzi saka nhomba idzi dzinonzi dzichashandiswa mukuedza kubatsira kunyanya kunzvimbo idzo dzatiri kuona kuti nhomba idzi dziri kunzi dziri kushota pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro July 7 pane vanhu 60,222 vakabatwa nedenda irori recovid-19 kubva muna March gore rapfuura tosikarisa zvakare vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa42,330 kwozouyawo vakabatwa nedenda iri vakarasirwa neupenyu vasvika pa1,973 dzese totarisa avo vari kubayiwa nhomba yechipiri kana kuti yatingati pasecond phase yecovid-19 pari zvino vanhu ava vasvika pa819,058 vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 totarisa zvakare kuti bazi rezveutano vari kuti ivo uwandu hwevanhu vakabatwa necovid-19 avangati vanew cases vasvika pa2,264 nezuro uyezve 34 vanhu vakawanikwa ivo vachisvaya totarisa nzvimbo dzavari kuti ivo vari kuyambira vanhu kwavanoti ivo mahotspots nzvimbo idzi dziri kutaurwa idzo kuti kuri kunzi kukariba kuchidamoyo kukaroi kuchinoi ndokumashonaland west kumazowe kumach central totarisa kwamutoko kwaseke kumachis kuchirebzi kumasvingo masvingo provinceo zvakare iyoyo totarisa kumanorthern suburbs yemubulawayo vari kuti kunkulumane nekuemakandeni kuri kuwanikwa iko vanhu vari pamahotspots kwozoti muharare nekukwekwe uko takaona kukwekwe munguva yapfuura kwakaitwa iko lockdown yakanzi ndaimbowedzerwa kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri recovid-19 humboti dzikei saka apo tanga tiri kuona gurukota rezveutano vakonstantino chiwenga nevamwe vavo vemuhurumende vachitambira ivo nhomba yecovid 19 saka zvimwe zviri kuitika izvozvi asi zvakare pane zvimwe zviri kuitika panyaya yekuti wandi hwenhomba huri kutinetsei munyika pari zvino saka tichange tisarisa kuti zvichasanduka here mushure mekunge nhomba idzidzi dzasvika dzawanikwa dzichisvika munyika tombootarisa zvakare hurukuro yatakaita nevamwe chiremba vemuno muamerica vachitaura ivo pamusoro pekukosha kwakaita kubayiwa nhomba iyi yecovid 19 regai tinzwe kwavari tinokutungamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Simbiso Ranga tiri pano tichida kukurukura pamusoro penyaya yecovid 19 vaccine kana kuti nhomba yecovid 19 vaccine zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi
Hi, marvelous. Chaga koshera kubaiwa nhomba yecovid 19 ndechekuti ndo mushonga unoita kuti tipedze covid 19 tino kana munhu abaiwa nhomba anoita yatinoti iyo immunity kana chance yekuti akazosangana nemunhu ane chirwere even akava in contact it doesn't mean anoita an infection kana kurwara and it's likely that kana munhu abaiwa nhomba haachanyanya kuparadzira chirwere kune vamwe
vamwe vari kuti ivo munyika yezimbabwe vamwe vari kuwanikwa vachibatwa nedenda iri recovid 19 ivo vabayiwa nhomba zvinofamba sei ipapo
mavhela chandingataura ndechekuti of course zvinoenderana nekuti munhu abayiwa nhomba ipi uyezve nguva yabayiwa munhu nenguva yaanowana chirwere saka as we know nhomba depends some of them really very effective like izve Pfizer kana vana Moderna anenge ari kunzi they are like 94-95% effective but dzimwe nhomba my effectiveness yayo inenge yakadzikirira kana kuti efficacy pamwe kuma 60% and we hear like Sinovac inonzi iyo is about 51% effective so it means that pane vanokwanisa kubayiwa nhomba vakakwanisa kubata chirwere futi especially kana vanhu vakawanda vasati vabayiwa nhomba saka kana tisati tava neyatinoti herd immunity iyaya yokuti population yava more protected in general it means that there is a high chance yokuti vanhu varambe vachiparadzira chirwere
zvamira zvakadaro munokurudzira here kuti vanhu vaenderere mberi vachibayiwa zvavo nhomba iyi kunyange vamwe vari kunzi vaakubata zvakare chirwere checovid 19 kunyange vabayiwa
chandingatova nechekuti its better kuti munhu abayiwe and why is because that gives you a better chance kuti usabatira chirwere even ukawana chirwere vazhinji havazonyanye kurwara as if compared kumunhu asina kumbobayiwa nhomba because kana munhu abayiwa nhomba kune anoti maantibodies aya anodevelopwa nemuviri saka ndiwo kana kuti masoja anorwisa virus yecovid 19 so it might be the case kuti maybe unenge wava ne like 30% yemaantibodies anodiwa that's better than having 0% so you are at a better chance of fighting chirwere checovid 19 even ukabatira munhu akabatira chirwere haazonyanye kurwara vamwe havatomboende mumaintensive care unit compared kune vanhu vasina kubayiwa nhomba zvamuchose and also you know as we mentioned kana munhu abayiwa nhomba chance yokuti aparadzire chirwere kune vamwe inenge yava shoma so that is also a good thing you protect your loved ones you know vabereki vana and so forth
ko iyo herd immunity inogarwa ichitaurwa chii chaizvo
herd immunity chandingataura in a simplified way marvelous ndechekuti kana munhu aine danga remombe kana mombe dzakawanda mudanga umu dzikange dzabayiwa nhomba kana kuti vanhu vakange vabayiwa nhomba it means pakazouya imwe mombe kana dzimwe mombe dzinenge dzine chirwere checovid 19 hadzikwanise kuramba dzichiparadzira mudanga because vanhu vari mudanga kana kuti mombe dziri mudanga dzakabayiwa nhomba already saka it means as more people get vaccinated kana kuti vanhu vachibayiwa nhomba it means utachiwana huchakwanise kuparadzirwa within the community zvaakureva kuti even pane vashoma vasati vabayiwa vanenge vaakuprotektwa nekuti majority yakabayiwa kudhara
Motsa mazenye kupedzisira panyaya yekuti ivo parizvino vari kuraramawo munharaunda dzakawanda. Tinoona kuti muZimbabwe wandi hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kukwira, uyezve kune dzimwe nzvimbo kwatotaurwa kunzi mahotspots parizvino. Mungavakurudzire kuti vaite sei?
Chandingakurudzira Marvelous ndechekuti vaya vasina kubayiwa nhomba ngavabayiwe at the earliest convenience. The second thing ndechekuti even though vanhu vabayiwa nhomba, since vazhinji vasati vabayiwa muZimbabwe, especially nguva inei yechando yekuti vanhu vanenge vakaungana mudzimba and so forth, ndo panonyanya kupararira tinoti marespiratory tract infection like iyo iCOVID-19. It means that pese patiri kufamba kana patiri kusangana nevanhu, tinofanira kuacta kana kufamba as if tine chirwere kana vanhu vatiri kusangana navanhu chirwere, which means mamezures aya akagara achikurudzira social distancing, kuavoida macrowds, kuita basic hygiene, nezvimwe zvakadaro. Kana uye anenge arwara anokurumidza kuisoletwa nekuonekana nachiremba otestwa in an expeditious manner, ndokudzivirira kwatingaita chirwere.
Aiwa, tinokumbira imi chaizvo kusatambisoranga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Thank you very much, Marvelous. You and Zaragana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune nyanzvi yezveutano uyezve vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuti vanhu ngavarambe vachibayiwa nhomba idzodzi dzecovid-19 kuitira kuti pawanikwe inonzi iyo herd immunity. Zimbabwe inoda kuti iwane vanhu 10 million kuti vabayiwe kuti nyika ive iine herd immunity iyoyi. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai ari kuNorton vataura nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi pamusoro pekushayika kwemvura panguva ino yecovid-19, vachichema zvakare kuti kuzvibhorani hakuna social distancing.
Regaitimura iri kunetsa iye zvozvo kugara netsvina uku hakusi kuda inyaya yekuti aya mvura kuti hakutoriina mvura yacho. Zvibhorani dai zvawedzerwa pamwe zvaitananiwo.
Saka chamunofunga chii chingaitwa nehurumende kuedza kupedza dambudziko remvura ramakatarisana naro muno munotoni?
Kana isingakwani vasingakwanisi kusvika ipatei vatiwedzerewo zvibhorani kuita tutu kana zvibhorani panzvimbo zvingaitiwo.
Asi ka muri kubhadhara mitero?
Apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari wekunoton vachitaura ivo pamusoro pedambudziko remvura ravari kuti vari kusangana naro panguva ino yecovid-19. Regai tinzwe zvakare kubva kune mumwe mudzimai.
Asi vapedzi isikubuda vanokutopa kurowana ipapo pachibhorana.
Ko iyo kanzuro iri kumbotiwo kudii makatarisawo nyaya yekuti muri kubhadhara mutero kukanzuro mazuva ose?
Kanzuro hapana izvinotaura, asi vanhu hakungoshaura munozoita nhanotaura kwasina kupesa hazvina chikwerete kuzvinwa here zvinwe nachikwereta nzvibvesa. Saka hanzu dzacho isi kufamba zvakanaka tii padambudziko remvura asi tizoonaa.
Aiwa, apo tiri kuona vagari vekunoton madzimai vari kuchema-chema panyaya yavari kuti iyo nyaya yekushaya mvura yekushandisa panguva ino
yecovid-19.
Masocial distance acho atikumakwanisa pachibhorani kurovana izvezvo izvizvi tikazvitakura torohwa tokuduuka tochasenza tokushaya mvura pachibhorani pacho iyezvo vana tikavazvara manesere tichiwachanei
aiwa, apo tanga tiri kunzwa nhunda dziri kutaurwa idzo dziri kusanganikwa nemadzimai munzvimbo yeNorton apo vari kutaura ivo kuti nyaya yekushaya mvura yekushandisa ndiyo yanetsa. So we're hearing there from some women in Norton where they are saying that during this COVID-19, they're having issues of access to water. Because when they go to the boreholes, there's no social distancing, and they, you know, they feel that the council in Norton is not doing a lot to alleviate their problems of trying to access water.
Yebo ke lapho ke besisizwa ke abanye abahlali ke bemalokitshini abanye bekhuluma ngokuswelakala kwamanzi okwenza ukuthi nxa sebelayinile laphana ezibholaneni sebe abasaqhelelani ke sokubangela ukuthi kube lokuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngoba sizwile njalo lo udokotela udokotela Simbiso Bangala echasisa ukuthi hhayi abantu kumele belandele zonke iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba nxa abantu besondelelene kwenza umkhuhlane le uthelelwane lula. Sibonile njalo ukuthi bekusenzakala okufanayo ke isengathi laphade kuhlatshwa khona abantu abaningi ke kobulawa izolo kuthiwa abantu sebesondelelana kakhulu okungabangela njalo ukuthi igcikwane leli limemetheke. Ngakho abantu ke bebekhuthazwa ke ukuthi beqhelelane ukwenzela ukuthi kunga igcikwane leli lingamemetheki. Sikhuluma nje kathesi okwamanje sisamelele ke omunye umhlonitshwa wethu ozabuya ke asichasisele okuningi ukuthi kuhambe njani ngalolu daba. Kodwa ke okwakathesi ke sizaqhubeka ke ngohlelo lethu sithathe omunye ke umhlonitshwa wethu esilaye Marvelous.
We were hearing there from Sam who's just telling us that we're waiting for our other guests. But I think we have one of our guests is here right now. So let's bring them onto the program and just hear what's going on in Harare. Hello, my Gungu.
Hi, Marvelous. How are you doing?
I'm great. How are you doing?
No, I'm doing good.
Tell us about your organization and how are you working with women during this COVID-19?
Okay, so Marvelous, our organization is called Voice of Peace Organization. We work with women, children, especially most vulnerable groups. Eh? Mm-hmm. So, I mean, before even the COVID, these are vulnerable groups. So for them, COVID actually worsens. It worsens the vulnerability in so many dimensions, in mm-hmm. so many dimensions. So when it comes to women, we are seeing that because most of the women that we work with are those women who are vendors, women who sell things for them to have, you know, to make a living, mm-hmm. to be able to put food on the table for the children. So they are facing so many challenges when it comes to their markets. Like right now in Zimbabwe, I think we are heading towards a total shutdown, a total lockdown where we'll be staying indoors. Because right now, by 3 o'clock, all shops must be closed, and by mm-hmm. 6:30, you must be indoors. So you find for those women who sell their products, the customers are the ones that are rushing home because yeah. they want to be home because of the, you know, rules and regulations that are actually affecting us now. So no one is no longer buying their goods. You know, if they sell perishable things, now their perishable things are rotting, and, you know, people, they don't have excess cash to buy their products anymore. So that has reduced, you know, the income that they used to gain each and every month. So that's the challenge that we are facing right now. So in most of the cases, what we are now doing is, it's more of encouraging them. It's more of counseling them. It's more of boosting their confidence because things are bad. I don't want to lie, Marvelous, things are bad. Women are struggling, especially women that are, you know, single mothers. You are a mother, you are a father at the same time. You must put food on the table for your children. We are seeing a lot of things that are happening. We have a lot of women coming from different locations. You know, some you talk of airports, some you talk of Mfakose, some you talk of Highfields that are actually now into prostitution just to try and make a living. So what we are doing is more of encouraging them, more of boosting their morale. And at the same time, we have come up with food hampers that we are giving to those who are really, really in need. And to be honest with you, this time, it's like the need is just too much. Because even those people who used to afford before, They are now vulnerable and they also need some handouts. So we are also giving handouts, and it's just a matter of, you know, those that we can afford to help, because the numbers are just overwhelming, marvelous. Isusu, sangano redu kana kuti organization yedu marvelous, inonzi Voice of Peace Organization. Saka tiri kushanda nemadzimai, and not just nemadzimai, even nevana, because you find kuti vana mai nevana kazhinji ndo vanoaffectika stereji kana kwaita disaster kudai. Nekuti handiti tinoziva kuti disaster chinhu chisingagadzirirwe, chinhu chinongoerekana chauya. Ende iri disaster ratinaro recovid ranyanya kuipa pakuti rasiyana nemamwe madisaster aya ekuti munoziva kuti kuchazoita disaster. Iri rakangomuka ratovepo. Saka madzimai akawanda toshanda nawo isusu, madzimai anorarama nekutengesa tengesa, iko zvino kuti vatengese zvinhu zvavo, makastoma anowanzotenga ndiwo akumhanyira mudzimba. Like izvozvo kutaura kwandiri kuita muZimbabwe, vanhu vanofanira kuvhara mabasa na3 o'clock, vanofanira kunge vafamba vaamudzimba na6 o'clock, vanofanira kunge vaamudzimba. Saka vanhu vanovasi vatengera vaya vaya vavharirwa mudzimba, havachisina makastoma, havachisina mari yekuti vararamise mhuri, havachakwanisi kutenga zvekudya. Saka you find kuti most of them are discouraged. Teichida vekukurudzira nekuvakurudzira nekuvakansela nekutaura navo. Uyewo zvakare tine chirongwa chemafood packages chinobatsirwa nemawewishers kuunganidza toita kana kuti mafuta, sauti, flour, mabasic needs tounganidza topa vatinenge takwanisa, because manhamba acho handidi kunyepa marvelous. Vanhu vari kutambura iko zvino vakawandisa, chero vanhu vaimbokwanisa vaya kudhara, vamwe vavo havachakwanisi nekuti upenyu hwaoma.
Sei zvamira zvakadaro? Nekuti mati vamwewo vaimbokwanisa kudhara, pari zvino havachawana zvikwanisiro.
Vamwe vachona havachawana zvikwanisiro nekuti pakaitika disaster marvelous, makambani akawanda akaaffectika handitika. Saka you find kuti mumabasa umu zvinhu hazvisati zvadzokesana. Kana vanhu vaimbotambira mari yavaitambira, iko zvino yakadamburwa, nekuti chero muridzi wekambani anenge achiti iniwo handichakwanisi kukubhadhirai mari yakakwana. Vakawanda vacho even vane varume, vane madzimai ane varume, varume vavo vakawanda vacho havachisiri pamapei. Vamwe ndo vakatobuda basa zvachose, nekuti disaster iri rakaita kuti makambani mamwe akawanda avhare. Saka makambani paakavhara, varume vakawanda vakabuda mabasa. Kana mudzimai anga ane murume waaitarisira kuti ndiye achamubatsira, murume uyu akabuda basa, iye wacho ari kutengesa tengesa, but vanomutengera havana, nekuti disposable income yevanhu vanotitenga yava limited, mari yavashoma iri kutenderera. Saka zvabva zvanyanya kuoma nokuda kwedisaster irori.
Ko, panyaya yekugarisana mumba muri kuona zvakamira sei? Panyaya yatinombonzwa kuti nyaya yekushungurudzika mudzimba yevarume nemadzimai zvakare yatikwirei, zvakamira sei nekurambana?
Mavhelasi, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndoda kuti titaurirane chokwadi, mukugarisana mudzimba hazvina kumira zvakanaka. Uchiona ndiri pano kudai mavhelasi, mazuva apera mairi awa ndandichitori kume kwakaitika nhamo, munhu watinotoziva anoshandawo basa rake risingamupe mari yakawanda, akatora mushonga akanozviuraya musango tabuda kuenda kunenge uko kunonzi kuchiveroko. Akangotora murume akangobuda mumba, akatora mushonga wemakonzo, akatenga dzingi nedovi, akazanganisa kuitira kuti kana amwa mushonga uya weroga udzike. Akazviuraya nekuti ari kuti akatarisa mhuri, iye wacho haachakwanisi kuriritira mhuri. Urume hwake aakuona unge hwaparara, haachisiri munhu uya anogona kumira with pride achiti ndinokwanisa kuchengeta mhuri, kuti atarise vana vake nemudzimai vachishaya chekudya. Saka akashaya akamubatsira, akangoenda akanozviuraya. Saka mudzimba mukugarisana tiri kuona vakawanda vari kuzviuraya, tiri kuona kurovana kwakawanda, domestic violence yamuka yasimuka, manhamba akurisa. Tiri kuona zvakare madivorce akawanda ari kutoitika nokuda kwekuti mudzimai anenge achiti kana zvakadai hapana chandichagarira. Saka zvinhu hazvinombomira zvakanaka mukugarisana mudzimba.
Batai makadaro ipapo, handimbounza star, maybe if you can just share with us the story that you just told us about the man who committed suicide. What happened?
Okay, so this is quite a very young man, huh? He only had two children. Eh? So, because this man, his earnings, they are now next to nothing because of the salary cuts that are going on. And we can't blame the company owners because they also can't afford to pay them anymore. So what he simply did was he bought Roga, you know, peanut butter in the drink. Then he drank the Roga. He killed himself because when he's, I think he lacked someone who could counsel him. His ego is challenged as a man to say, you know what? I cannot now afford to look after my own family. I can't feed my two children. I can't feed my wife. So it's like I'm defeated. He felt like he was defeated by life. And he chose committing suicide. So there are so many things that are happening, so many suicides that are happening, so many, you know, murders that are happening, so many domestic violence issues that are rising. Things are not okay. So many divorces are going on. Like I told you, Mavelas, when I'm talking of prostitution, I'm not talking of, you know, because normally people think those women who are not married are the ones that go for prostitution. I'm talking of women that were decent. Decent women that we used to know and respect in the society. Now people are opting to go out and prostitute just for them to put food on the table for the children.
Thank you so much. So how does your organization help in such an instance?
So we are into, firstly, we are into counseling because we are well known for counseling married people. We are into families, marriages, and so we are offering a lot of counseling to so many people. And now, you know what, Mavelas? You know, Kudara, we used to counsel those people who were just in, like, maybe say Harare, a few, you know, walk-ins, people who just come to our office and say we want counseling. But right now, I'm telling you, we counsel people from all over, from Botswana, Mozambique, South Africa, especially South Africa. And we are doing more of online counseling, like on Zoom, or we use Microsoft Teams. Why? Because so many people are having challenges. And because they are not near us, they opt to phone or to send WhatsApp messages or to go on Zoom. And we don't even talk about the walk-ins, because the walk-ins numbers have increased. So we are into counseling. We try and, you know, counsel them and boost their confidence, boost their self-esteem. But that is not enough. So we are also doing food hampers. We have people that are well-wishers. In most of them, they're in America, or some of them are in UK, or, you know, or locally. They give us money, or they send, they buy groceries. So we come up with food hampers. Then we give to different families. But because the numbers are overwhelming, it's just like a drop in an ocean. Because so many families, they're actually suffering.
Thank you very much. Please stay on the line. Asa.
Iyaluleka abanye abantu abafikelwa ngokunengi njalo lapho besitshela ukuthi hayi labo ke abanye babe kuyaliwa lapha ezindlini abanye ukholo wazibulalayo ngoba isesihluleka ukuthi anakekele umdeni wakhe ngakho ke wazibona ukuthi hayi seshulekile kakhulu kungcono ke azibulale ngakho ke bayeluleka laba bantu ukuthi hayi beqhubeke kuhle ngempilo yabo abalwayo ezindlini ngoba sebethola behlezi bonke ngenxa ye-COVID-19. Yebo ke njengoba ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sizaxoxa ke nonkosazana Debra Mkasa ke isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Silake lapho ke inye ingxoxo esiqhubelaye ke sizwe ukuthi ubesithini ke ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okwenqabela i-COVID-19.
Injection kanti ngasekho. So ngokunye lapho sicela uhulumende ukuthi kafake kathumele amajection ebe maningi ngoba ama-vendors maningi. Informal sector iningi bebengathi bafuza bebesilow kakhulu ekwenzeni ngoba sike sazika izindawo sokudla sekusile. Abantu ade belayine phandle bebaningi le social distance kanti ngasekho. Abantu sebethaya amazikorone lawo yanazelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi esifuna ukuthi
Yebo ke siyabonga ke o Debra Mkasa singathanda njalo ukuthi ke sizwe lapho asichasisela khona ngokuthi baqhubeke njani ke ngalolu hlelo njengoba ke bekulengqaba ngqoza yena liyana ke emsindo ebisenzakala manje bakuphathe njani lokho
bevakashela izindawo bebona ama-vendors ukuthi bathengisa ezindaweni ezi-clean bathengisa begqoka ama-mask bathengisa be-sanitizer lanamhlanje basukumile ama-bailiffs sizabezawuthi ngama-bailiffs sizathi ngabangani bama-vendor labo futhi bengama-vendors babahamba bekhuthaza ngezindawo ngezindawo ukuthi kabasebenze kuhle besenza khona lokho okuvunyelwayo so namhlanje bebengenile besabalele yikho lapho abanye abathole khona ama-reports anjengawona lawa ukuthi abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima zahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi so nakhathesi siloko siqoxisana labo abanye basuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuningi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe nama-inhela kwezokuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hhayi sibabizeni ngezigaba manje umuntu phela kunzima ukuthi umbize ngezigaba ukuthi hhayi wena uyabuya ngesikhathi esingalo ngabasebenzi bantu so engunto oyisayo ukuthi ngawo uhulumende lo-councilling local government yethu kayifake indawo even ukuphitha ama-tents even ukuhamba ngezimota bebelezindawo ezishiyeneyo behlaba abantu kudlule ngoba ukuhlaba umuntu ngibone ngathi kakuthatha i-25 minutes so kungayenziwa njalo ngibone ngathi kuzaiza netension naleyo kuzayenza futhi labantu bengabuthani kakhulu ngoba sikuyela kunjalo ngibone ngathi inhlanganiso ebulawayo vendors and traders association inanzelela ukuthi heyi nxa singakwelela kunjalo kwayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo ukuzayithapha khonaphana ngoba unanzelela loko ukuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bafuqa bawisa amamaski abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenza i-social distance lanilani so siyacela nje uhulumende simbonga njalo simtshayele ihlombe ngokusizwisisa mhlemba lakhathesi uzazwisisa ebona ukuthi abantu ngendlela abaphakame ngayo ejection iyafuneka ejection bayifuna abantu so sithi that is okokugcina ukuthi sinazelele nokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi nazelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo uhulumende ukuthi hhayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo okwezokuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi savuka mpuzane ezokuthi namhlanje sokuvuka sokuthele lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njengohulumende layo ohlelekileyo njalo e-listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi ezincwadi yebo siyazibona kodwa aziphiwe i-time frame lokuthi abantu bebhalelwe kule sikhathi ubhalwa sibile ngeqiniso njalo lama-roadblocks nalawa siyabonga ngoba azikaqaliswa lokuhalwa sasingene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube nokunye kuzazihle kuluza lapha sisalungisa okunye. Okokuthina ngisithi ngawo uhulumende siyayenza izinto zethu amapholisi zethu ebe-friendly free ebona ukuthi kahle sikusiphi isibanga sempilo seze amapholisi zalasisisa esisebenzise kuhle njengezisebenzi zezimbabwe nyabo.
Yes, they are marvelous with Debra Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, giving us, she was giving us a rundown of what's happening there. I have her on the phone, but I'll contact her again to get her back on the show. But she was just explaining what's going on there, and that's there are some fears from other members that they may spread, that they may contract the COVID-19 because people are so, there's chaos almost. There was an overwhelming response. People went in large numbers to get vaccinated. But the problem now is who gets, social distancing because vaccines run out. So it's ironic that some also get the COVID-19. So when you go back to her, we'll also ask her about how women are coming up to take these vaccines. We know that last time she said it's so female dominated, this informal trade section in the vendors. But that's
that. Let's hear from Mike Gunguo before I drop it. Mike Gunguo, what are you seeing in Harare when it comes to people taking vaccination, especially, in women?
I think people are getting vaccinated, right? But I think one of the challenges that we are having is sort of lack of information. Mm-hmm. Because most of the time, these adverts are on television. And most of the time, these adverts are on radio. And because, most women cannot afford to buy newspapers. And most of the women that are crowded in high-density suburbs, where there is load shedding, there is no electricity most of the time. So information, circulating of information is becoming it's a challenge. Mm-hmm. And also, we have a lot of theories that are in the streets. People who say they know, and when they talk about these vaccines, they preach negative words, they preach negative messages, such that some of them, even if they know that they need to be vaccinated, but they are afraid because of what they are being told with, street, we call them street doctors. People who think they know when they don't know. They are the ones who are forward spreading false information. So people are now afraid. Because people will tell you, what if I get vaccinated? And because someone, I actually heard one person saying, the problem with the vaccine is that it outshines your immune system. So it means your immune system will only be able to fight, the virus, the COVID virus. But any other disease, it can't fight. So I think there's a lot of information, false information circulating. And it's also a challenge of, moving of information so that everyone can access the information. But otherwise, the government is trying. A lot of, adverts are happening. At one point I saw the police people, moving with their cars, with loudspeakers, encouraging people to go and vaccinate it. But because of load shedding, I think people are not watching television. They can't see the adverts on television when there is no electricity.
Tombodzokera kumabasa munobata. Kana vanhu vachida kushanda neni, vanofanira kuita sei, vanobatsira sei kuti mubatsirane basa ramuri kuita iri. Vanokuwana ikupi uyezve mune muchida rubatsiro rwakaita sei.
Okay. Isusu, basa ratinoshanda kana vanhu vachida kubatsirana nesu, vanotibata. We want either in cash or in kind. So, but you mumuna, I'm not sure you can sugar, I'm not sure you can sour, in a flower. Can I chill a bit to talk about my shops? Can I put you on my businesses? How many is your in kind? Kudara. Tatino Goda, Van Vakati Bata, Totora Junis or Toto Package, a train is a Kuvano. Can I put you? Van Vanopasa footy could you batter in cash? Vanogona kutibata futi panhamba dzedu dzinoti 0772-555093. 0772-555093. Vanogona kutitumira chero amaunti yavanayo. Chero rikaita dhora. Funga kuti vanhu 50 vakabvisa dhora.
yato $50. Chato kwa sakura ramisa ime mburi. Saka wanu kana dae wachida kutipa ili mariva katipati ya panamba izozo. Wachu chumila pari panamba izozo. Chino enda tono tenga. Choita ma distributions. Ele zini 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 account zini zini transparent.
Kwa tiso
bini. Zini transparent zini zini ipo. Zini chino kuru zila wakawanda. Kutipata pa Facebook page yedu. Kunyanya madzimai nana baba. Ndili kukuru zira. Uya ipa Facebook page ya Mai Gungu. Facebook page ya chakazi Mai Gungu. Moita follow that page. Muka ita follow that page. Tinota ura. Ipa hapo. Motu uza kuti muriri pakati. Yaneteka. Chona singaba sila na seisaka. Endai ku Facebook page ya Mai Gungu. Yakazi Mai Gungu Facebook page. Muka kwa ti Mai Gungu. Muri ku Facebook page. Ino vayabuda. Moita follow.
Wangwano zote, atiso vini vimari ere. Neuti tunoona panguwa ino ipane magumagu makati wande.
Aewa, zino isusu zino zedu, zine nge zini transparent, ende pane ma issues of accountability. Anenga haripo, atisande tega, tino sanda ne wakawanda. Saka tikaenda, tino kona kuti maybe toti ngati tragei, shopu ya gari kamfote bonayo, toti ta identify ya kana kutita mwosela njitika. Choto na chopu wa ma details iko huko. Wabada na mari straight iko huko. Kushopu kwa chona iko huko kana wachila kudoneta. Isu chongo enda taa kunotola ziri zinu. Taa kupageja chichienda chino chino palanu. Uye tino ziita. Chichibuda kana pa Facebook wanu machuona. Kutidosu watiri kuite. Kana uba singa chile kubani bani bani bani. Ono kuti chini bani makatende kabozi. Zitara kanaka mafelasika. Raka ngonaka. Atini kukanganisa zitati mamwe. Tine mazita. Atachenge tuo kwenye akareba akanaka. Atinga zoidi kutanga kwa kanganisa neishoji. Saka, they are guaranteed issues of transparency and accountability. Chinonga tichiri faba na avotese.
Chua mboti urumende ya katere na parishino. Mchua na oshuguta sana nyanyane mazimai. Panguwa ino ye COVID-19. Jisho mkada kuona situwa ne urumende. Kana mashibata na nemika na nemawo mazimai. Jisho mkati vangada kutuwa parishino.
I think kana urumende ili yakaterera chekutanga regandi tange nekuvatenda because tine department re social welfare anditika rinoona nema issue ve social protection tirikuona urumende yedu ichishanda zvakanyanya mavelas ichibatsana nema families ari vulnerable vachita ma cash transfers pamwe pacho vachita ma food packages uye tirikuona zvakare even mai vedu mai munangagwa vachinda vachinobatsirana nemadzimai vachinovabatsira nezvekudya. Saka tinoda kutenda hurumende yedu kutanga. Asi sezvinongorehwa kuti mazuva ese ma resources they are not enough. We have scarce resources. Saka ma resources haakwaniri. Havazogoni kuzvipedza vega nokutiwo ma resources anenge ari mashoma. Saka I think ipapa patiri kupinda pasituation yakadai, yema lockdown yakadai, nema limitations yekufamba. Vakaitawo kuti vakaita sesu tinoshanda nemadzimai. Tikwanisa kuwana matsamba ekufamba. Kuti tinosununguko kufamba, kuti kana ukanzi urikuenda kana kumuriri kumbare, ukashikopa ma roadblock, woburitsawo mapepa, kuti ona isu tiri organization ni registered, tiri kushanda nemadzimai, tiri kuenda kunopa vanhu chikafu, tokwanisa kufamba zvakatambanuka, kuitira kuti dambudziko rachona tingoribatirana pamwe chete, because it takes a community. Ma communities ndo ari stressed because of the disaster. Saka hurumende ichibata nepayo. But isusu wase ma community, we can also do what we can. And as zvimirire hurumende chete, chero iwewe unogara omu community ya uri, ukaona upa next job ako paine muna asina, iwe uinazo, torana navo, upushena navo, usamirira kungofunga kundeshe ma organization. Even as a family, you can also help others. Saka chikumbiro changu chakanyanya, a clearance letters, kutuwa kutikwaze kufamba, tichibatsirana nevatinenge nekuti hazvizobatsiri kuti vamwe vadonator mari yacho yechikafu iripo but hatichakwanisi kufamba kunotenga kana kuti chikafu chacho tinacho hatichakwanisi kufamba tichidhilivhara saka ndinongoti hurumende tinotenda asi nekuti resources are scarce batsiranai nesuwo nevamwe vakaita sesu tiwane matsamba ekufambisa nekukurumidza.
Aiwa tinotenda moramba makabata zvenyu tisadzoka kwamuri sa
Deborah, yes, I also have our next guest, Deborah Mkasa, on the line. Yebo ke sofikile ke Nkosazana Mkasa. Yeah, voice yakho ingani ikhatshana mbijana, ungayengezelela nje mbijana, lathi sizangezelela ivolume ngapha. Ungasitshela namhla ukuthi sizaqalisa ngesiNgisi nje ukuthi today, how did that program of the vaccination for informal traders go continue in Bulawayo?
Okay, ngiyabonga kakhulu. Uzasinasana informal traders lamazembazi lokuliqhubekela phambili. Abantu bafunda ukubuya bese bethola amalensi esimaneni esemakude kakhulu. Then iproblem lena esasinayo ukuthi babesaba ukuthi kubasinisa amalensi amasizazi abangela amalayisensi sakhulisa layo ukuthi transport sebavula sebesebenzisa ikhadi abo ama-association. So umuntu ngikhumaukuthi ibhemba aku-association bekusebenzisa ikhadi labo le-association yokuphucela ukuthi uku-association. Lokhu sekuthandelela njalo ukuthi kumekugcelela kudaba abantu abaningi bathokomile lanazemba zalangasaikomaiokuzokuseta labo sekuseshaka sokuasekisekele ukuthi uhulumende sifuze ukuthi ngaye bafaka izindawo eziningi ezokuthi abasekehlake njengana sekengathi bakamehle bebona ukuthi ukuthi uhlala kuqakathekile. Thina njengebulawayo zenza zofuza zofisekin sinomsebenzi esinabo esinamabhenki esibathi ngabangane abavakatholani ababathengisayo ngezindawo ngezindawo bebakhumbuza ngokuthi kumele begqoka amamaski agqoka njani nokuthi besanithalize nokuthi benze i-social distancing. Namhlanje besibeke ama-hailers okuhamba sikhuluma ama-hailers ukuthi hhayi kuthelelene ngobayafana-informal traders kuthelela novemba okumele behlatshwe njengoba kuyibo abaphethwe ngokuzosile ngokuthengisa abaphethwe njalo ngokuthi siphakamise i-economy yethu abaphethwe njalo ngokuthi sibone ukuthi siyathola ukudla besithengisele.
Ibe ngakwazi ukuthi vele ngiyazitatshele lethi ngihlasele ukuthi vele khona kuzile
Yes, and when it comes to women, do you have many female members, and are they also taking up the vaccine, or is it more of the males?
Okay, I'm not
Yeah. Okay. Yeah, one before Apogees is a Penduga. Marvelous. There we had with our guest, Deborah Mgasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She's saying, yes, people came in their numbers for vaccination of the informal traders. And most of them are women, by the way. She's saying they are the backbone of the informal traders. Unfortunately, for this vaccine, the breastfeeding ones and the pregnant ones are not taking the vaccine. But otherwise, most other, even vulnerable women like the disabled and others, all came to receive the vaccine. Over to you.
Very, very impressive. Here. Let's just take a listen to what came out of the vaccinations that actually arrived in the country today before we wrap up. We only have like 2 minutes left, but let's take a listen. What the government has
done. This afternoon, what is happening in China, about a variety of the vaccine. We were receiving 2 million doses as we had promised last week. So they are here. We can now really go full throttle in terms of the blitz vaccination program that is being rolled out by the government through the Minister of Health. Colleagues, I want to say this, that the vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery. I must say that next week, on Thursday, we will be back here. Hope to see you again. We're receiving another 1.5 million doses next Thursday. And as of today, again, we've taken another decision that end of July, we're going to buy and receive another 2 million doses. So we're determined to go on to this blitz program to make sure that Zimbabweans who deserve to be, who need to be vaccinated, are indeed vaccinated. And we can open the economy safely. We're determined to reach that herd immunity target of 60% of our population being vaccinated as speedily as possible. So we are really going to go out on this blitz program between now and the end of the year.
So we're hearing there from Professor Ntuli Ncube.
I would also like to say thank you to our guest, Oliver Lelisayo, yimi usithandi kule mhlangano sithi asidibane njalo ngolwesine oluzayo.
Amabhle sihlangana kuye in Washington.